manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kukadzi 11/2024 makatirira ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vari kutsigira vaive mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa voita musangano kuBulawayo vachiti
mutsangano we3C wapindwa mapongwe, mutsangano we3C wava mutungamiri vevanhu vezano.
Asi vezanu PF vari kuramba kuti ndivo vaparadza bato iri vachitiwo
ngoti nyonganyonga isu hatisi mastructures avo tine mastructures edu. Mastructures edu haana nyonganyonga yaaita. Hatina kutorerana masimba, hatina marecalls ataita.
Ko ndiani achasimudza mukombe weAfrica Cup of Nations nasi pakati peIvory Coast neNigeria? Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova vamwe vevakuru mubato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaAmos Chibaya navaOstalo Siziva vange vari muBulawayo nhasi vachienderera mberi nemisangano yavari kuita matunhu ose enyika kukura nzira kuti vaive mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vaparure rimwe bato idzva. Ngatinzwei hurukuro yataita navaChibaya nezvemusangano wanhasi.
Musangano wemisangano yese yatiri kuita nyika yose kumaprovinsi ese ari gumi. Musangano yandiri kutungamirira ini semurongi womusangano tichizivisa vanhu kuti purezidendi wedu baba vachamisa hongo vakasiya zvibato re3C asi havana kusiya zvematongero enyika. Vachamisa vakati ivo ndava kunoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe, ndava kunoshanda nevanhu veZimbabwe kuti tinge tichiva neshanduko munyika yeZimbabwe. Tichizivisa zvakare machangodzi edu kuti naivowo vanowanikwa vari mukati neboka remacitizens eZimbabwe avo anotungamiridzwa napurezidendi vachamisa.
Ko ivo vachamisa havakwanisi here kuenda kunotaura nevanhu sezvo varivo vakatora danho racho?
Mashoko akanaka iwayo sezvamunongoziva kuti basa rokuunganidza vanhu ibasa rinoitiwa nemurongi womusangano. Naizvozvo vatiri kuudza ava mukoma Zulu ndo vanhu vatarishanda navo ku3C. Ende vachamisa vakati haiwa ini handichinei nechokuita ne3C. Ndo saka muchiona isu vana Chibaya tichifamba tichizivisa mhuri yeZimbabwe. Vamwe vanga vakufamba vachinyepa kuti vachamisa vakunoita zvechifundisi, vachamisa vakunoita zvekunoparidza vachamisa mufundisi homwo asi mutungamiri zvakare wezvematongero enyika.
Asi tiri kuona ka vanhu ava vaakutopfeka hanzu itsva dzeblue idzi, zvinoreva kuti ndo dzinenge dzaakushandiswa here nebato ramuri kuronga kuumba?
Haiwa, ipapo mukoma Zulu regai tivambuke bridji tasvika pabhizi. Hapasati paakunzi hanzu dzeblue dzinoreva kuti chinyava, zvimbori zvitsveko izvi, asi mirirai zvenyu nguva ichakwana.
Saka kwamabva uku vanhu vari kuti kudii?
Vari kuti haiwa musangano we3C wapindwa mapongwe, musangano we3C wava mutungamiri vevanhu vezano.
Pane chingakanganisa here zano PF kupindira zvakare kana ichida mubato idzva rinoda kuumbwa iri vaChibaya? Chii chasiyana vamwe vangada kuziva?
Koto ziruku supa mwana marangu. Ende ziruku tika zote izi. La nenge la kita zomba wakatika matame inzira. La anu sara paproje kiticha.
Vaiona nezvekurongwa kwemabasa mubato reCitizens Coalition for Change vaAmos Chibaya vachitaura vari parunare muBulawayo. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vanoona nezvenyaya dzematongerwo enyika mubato reZANU PF vaMike Bima, tikavabvunza nezvekuti ndivo vari kunzi igonye raparadza CCC.
Zvoti nyonganyonga isu hatisi mastructures, avoti nemastructures edu. Mastructures edu haana nyonganyonga yaaita. Hatina kutorera namasimba, hatina marecalls ataita. Marecalls ari kubva kuopposition, haazi kubva kuZANU PF. Isu Central Missouri hatina, tine taitofunga kuti tazorora tapedza mageneral elections. Asi nokuda kwekuti mavacancies kana avapo, kana taudzwa kuti pane mavacancies tinoita basa kuti tifile mavacancies iwao. Saka marecalls are not from ZANU PF, they are from the opposition itself.
Mashoko evanoona nezvematongerwo enyika mubato reZANU PF vaMike Bima vari parunare muHarare. Paita maonero akasiyana pamashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti hurumende yavo yave kuda kudzika mitemo yekudzikamisa dhora remunyika iro riri kuramba richishaya simba zvakanyanya. Vamwe vari kuti mashoko avaMnangagwa akanaka chose, asi vamwe vachiti muromo wagara hawo hausarirwi nerwizi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDavidson Mutashu.
Kuteramiswa kwedhora remuno muZimbabwe kana tichiri enzanisa nedhora rekuAmerica nhau yakakosha zvikuru, nekuti kuramba richidonha kwariri kuita zviri kukonzeresa kuti zvideredze uremu hwemari iri muhombodo dzevatengi, uyewo nemari dzinenge dzichitambirwa nevashandi.
Nechikonzero chei muchidaro?
Kubudikidza nekuti zvinhu zvinenge zvichiramba zvichingokwira. Saka kukwira kunenge kuchiita zvinhu zvichiteverana nekudonha kunenge kuchiita dhora redu. Zvinhu zvatinoona isi kuti zviri kutsimbirira voruzhinji, nokuti zvinoramba zvichivaswededza kuurombo hwakanyanya.
Ko mashoko avaMnangagwa ekuti vari kuda kugadzirisa nyaya yedhora iyi munoaonawo sei?
Zvinorakidza kuti vane reality uye vari kurarama nekuziva kunetseka kunenge kuchiita vanhu muugaro. Saka tinotenda nemashoko iwayo maringe nekuti kwataura kureva kuti pane zvakawanda zviri kuitwa zvichiita kuti zvidzikamise uremu hwemari yedu.
Ko imiwo seve mabhizimisi muri kuitawo sei kuedza kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri rekukwira kwemutengo yezvinhu?
Tagara tiri kuita misangano yakasiyana-siyana nemapazi akasiyana-siyana ehurumende kuedza kumhanyidzana kuti tinge tichiona kuti ndedzipi nzira dzingaite kuti mitengo yezvinhu iderere. Ndofunga pamashura apa mitengo yakamva yati simukei kubudikidza nekudzoserwa kwakaitwa maimport duty pama basic commodities, uyewo nekututsirwa kwakaitwa mutero kana muripo weVAT pane zvimwe zvigadzirwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira nyama yemombe, nyama yehuku, uyewo nezvimwewo zvanga zvagara zvisina VAT. Saka ndo zvimwe zvezvimwe zvasundaidzawo kuti mitengo inge ichingonanavira kurutivi rwose kubva kuZim dollar uyewo nekuAmerican dollar.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uyangari mukuru weConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDanford Mutashu vachitaura vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, Tabata onyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State muSouth Africa, Dr. Calvin Mudzingiri.
Nyaya yemari inyaya yatogara tichitaura nezvayo kuti chikuru paupfumi hwenyika zvigadzirwa, atingati magoods nemaservices. Mari inozongoshandiswa kuti nyoro vese kuchinjana kune kuchiita vanhu zvitengwa nezvigadzikwa. Zvinogona kunge zvichinetsa kuti hurumende iise mitemo yokusimbarudza dhora. Chokutanga chinofanga chaitika ndechekuti zvinogadzirwa nezvirimwa tingangoti kushanya zvive zvinhu zvinongoitika zvinobva zvakonzera kuti pave yatine yatingati activity yakawanda. Naizvozvo iye zvinezvi tichitarisa zvinoda kuitwa nehurumende, kuisa mitemo yepamapepa handizvo zvingagona kuti simba redhora ridzoke.
Zvine matambudziko akaitawo sei kuvanhu?
Iye zvinezvi tikanyatsa kuzvitarisa tinoona sokuti ndedzimwe dzenyaya dziya dzekuti hurumende inoti yaisa mitemo. Mitemo yacho inogona kuva mitemo inobira vanhu atingati mabusinessmen mari dzavo, nokuti inenge yakuvamanikidza kuti vashandise mari isina simba vodzoka ivovo vopedza vashandira mahara. Takazoona makore akapfuura kuti mabhizinesi nezvitoro zvakavhara zvakawanda inyaya iyi yokuti vanhu vanenge vachizomanikidzwa kushandisa mari inenge isingaenzani nezvinhu zvinogadzirwa munyika. Inyaya huru kuti nyika ikamboyambonzi yaita dhorarise idzoke kuti izoshandisa mari yayo.
Munorevei apa?
Inyaya yekuti vanhu vanenge vasina chivimbo nemari inenge iripo. Saka naizvozvo zvinoonetsa kuti vanhu vagashire mari yavanoziva kuti nema makore vakachengetera mari dzavo mumadura emari mabhenki iri foreign currency vakazoiwana angori mapepa. Marwadzo anopinda vanhu nekuda kwenyaya dzakadaro anoita kuti agare mupfungwa dzevanhu kwenguva dzakareba zvokuti.
Munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State muSouth Africa, Dr. Calvin Mudzingiri, vari parunare muSouth Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eIsrael anoti awana mwena wange uchishandiswa nevarwi veHamas muGaza pasi pemuzinda wesangano reUnited Nations Relief and Workers Agency. Israel inoti uhumwe humbowo hunoratidza kuti vashandi vesangano iri vari pasi peUnited Nations vari kushanda nechikwata cheHamas, asi vemuPalestine vari kuramba mashoko aya. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, Mambo Charles wechitatu vaenda kukereke nhasi kekutanga kubva zvavanzi vane chirwere chegomarara. Vaenda nemudzimai wavo amai Camilla kukereke St. Mary's Magdalene pedyo neSandringham House. Muzinda weBuckingham Palace vakazivisa nezveurwere hwavo nemusi wemuvhuro. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndinokugamuchirai muchirongwa chevechidiki chesondo regarega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Nicole Mawere, avo vanoshanda nekambani yeRadiant Technological Company Internet of Things. Ngatinzwei vachitsanangura.
Right, isusu seRadical IoT zvichimirira Radiant Technological Company Internet of Things. Tiri kugadzira zvinhu zvakasiyana-siyana zvine zvekuita netechnology kungoti upenyu hwedu ungoreruke. Chatinacho izvizvi chakutopinda pamarket. Gas iron ingori iron vazhinji vanoziva dziya dzinoshanda nemarasha. Saka isusu pane kuti tiite nhamo yekuti kutsvaka huni kuzogadzira marasha chichi tagadzira inoita kuti ishande negas, sezvo dzimba dzizhinji dzaakuita zau shanda ni magas stove. Takangoti kana yuo akudako aina unongo visa stove yako o gadzika shako aini yako yoto tanga kuto functiona. Tine zvimwe zvakawanda sema ECD learning machines shange zvichibatsira vana vedu pavanotanga kuenda ku creche. Zvichivadzidzisa ma subject ese ma language ese kuti vana zvivarerukire mukudzidza zvisangoperere kuchikoro chete. Chimwe chatinacho i smart electric key inenge ichishanda mudzimba, inenge ichishandisa remote kuloka nekukinura madhozi edu kuitira kuti pamba panatso kuchengetedzika. Usazokanganwa kuzoloka dhoo uchizofunga kuti kuzodzoka kuzoda kusvaga kii chichichi, zvinenge zvingori nyore sezvinongoitwa pamota kana magedhi aya anenge ane maremota, zvinoterukira.
Vakawanda pavanonzwa pachinzi electronic design vanofunga kuti mabasa anoitwa nevanhurume. Imimi semunhukadzi ari mubasa iri, ndeapi matambudziko amungati masangana nawo?
Chokwadi vazhinji pavanotongonzwa kuti electric vanobva vatongofunga kuti ndezvevarume, asi vanhu chavari kufanira kuziva ndechekuti kana vanhukadzi tiri kutokwanisa kutoitawo zvinhu zvakadaiwo. So matambudziko andingati tinosangana nawo ndeyekuti patinenge tichitsvaga kana atinoti mainvestors kuti tibatsirike mukugadzira zvinhu zvedu, vamwe vanogona kusanatsokuvimba nesu vachingoti sezvati munhukadzi angagone kunatsozvigadzira chaizvo chaizvo, panenge pachida momo unengochimira naye seizvezvi. Pane pamwe pekutoti tinenge tichida kutsvaga vanokwanisa kutibatsira kuti sponsor kuti zvinhu zvedu zviende mberi, totofanira kutoita kuti pange pane munhu rume anenge aripo anooneka kuti vanhu vavimbe nesu kuti aiwa kana patwa nemurume zvinhu zvinobudirira. Asi vanhu chavava kufanira kuziva ndechekuti kana vakadzi vanotogona zvemasaienzi izvizvizvi.
Chii chakaita kuti munge muchisarudza basa iri?
Inini sedunga munhu kwandikanyanya kusimbira kwacho kuzvinhu zvemasaienzi saienzi zvemaatsi zvezvimwe izvizvizvi zvanga zvistori zvangu, nekuti ndiri munhu anoda kuziva-ziva nezvetechnology nezvesainzi zvakanyanyisisa. And zvisineiwo ndakabva ndasanganawo nevanhu vanenge inini vanodawo zvekuita zvetechnology nekungogadzira zvinhu zvitsva zvinenge zvisati zva. Pane zvimwe zvokuti tinenge tichingofunga sevanhu kungoti dai zvaidai dai papa nechinhu chakadai chandaikwanisa kushandisa zvaibva zvatoita. Saka takasanganawo vanhu vane chido chekuda kuti tigadzire izvozvozvo zvacho zvinenge zvichingoshuvirwa nevanhu kungoti zviitike kuti upenyu hwevanhu hureruke.
Nhasi tichipemberera zuva reInternational Day of Women and Girls in Science, ndeapi mashoko amungada kusiyira vamwe vasikana kana kuti madzimai echidiki ari kudawo kupinda mumabasa esainzi aya?
Chandingataure kune vamwe vanhukadzi as a day yatiri kucelebrata women in science, chandingaudze ndechekuti zvavaunoti haugoni zviyezve, prove them wrong. Usatedzere kuti society kana nharaunda yako yati zvinhu zvaaiwa uri munhukadzi saka ufanire kuwanika pakadai. So ita zvavanoti izvozvo zvaugoni, urakidze kuti unogona, nekuti pauno zvikaperera pakungotaura chete vanhu vanoramba vasingavimbi nevo vachingoti izvi zvaungambozvikoni.
Kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita namuzvare Nicole Mawere, avo vanoshanda nekambani yeRadiant Technological Company Internet of Things, uyezve vachitungamira nevamwe chirongwa chekubatsira vemabhizimusi achangotanga. Tinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvemukare chimwe chirongwa svondo rinouya. Ini ndini Tavaka Ncube ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Taboka. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodi pasi.
Atereri tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini wenyu wemazuva ose tanonoka wande ndichiti nhasi pane mubvunzo wakaoma unobva kune umwe mutereri. Ngatinzwei mubvunzo uyu.
Ndaita dambudziko rekutadza kunzwisisa verse inowanikwa pana 1 Vakorinde 15 verse 29. Iyo inoti kana zvisina kudaro, kuavo vanobhabhatidzirwa vakafa vachagoita sei kana vasingatongomutswi? Vakagobhabhatidzirweiko ivo vakafa? Mubvunzo wangu pavhesi iyi ndewekuti munhu anogona here kubhabhatidzirwa vakafa? Munhu anogona here kubhabhatidzwa panzvimbo yehama dzake dzinenge dzakafa dzisina kubhabhatidzwa? Vhesi yangu yechipiri iri pana 1 Peter 4 verse 6. Iyo inoti, nokuti nokuda kwaizvozvi ivhangeri yakaparidzirwa vakafa kuti vatongwe havo panyama nomutovo wavanhu, asi vararame nemutovo waMwari pamweya. Ivhangeri inoparidzirwa vakafa nenzira ipi? Ivo vasizazokwanisa havo kutendeuka vanogoparidzirweiko ivhangeri?
Kutibatsira kunzwisisa vhesi iri ndamhanyira kuna Reverend Oliver Mandisodza. Reverend Mandisodza, makadini? Manzwa mubvunzo. Ini ndombosuduruka kusvika mapedza kutitsanangurira.
Kasuwai wadiwa watereri. Chikutanga chasa sogura Mwari. Na 1 Timothy chapter 2 verse 5. Paulo unotaura achiti, nokuti kunongova na Mwari mumwe chete, nomurevereri mumwe cheteo pakati paMwari na vanhu, ndiye Kristu Jesu. Zoreva kuti hatigoni kumiririra hama dzedu nyangwe tichidzida zvakadi. Kunyanya-nyanya kunyange dzakatofa hazvichatogoni. Zvinoda kuti munhu atende muna Kristu Jesu agosvika paanobhabhatidzwa. Zviva nemucherechedzo nezvazvinoreva kumunhu iyeyu anenge atora danho rekubhabhatidzwa. Zvino muzvinyorwa zvake Paul, hapana patakanzwa zvichitaurwa netsika iyi yekuti vapenyu vangabhabhatidzirwa vakamirira hama dzavo dzakafa. Kureva kuti tinofanira kuziva zvinoreva kubhabhatidza. Mabasa avapostori Acts chapter 22 verse 16 inovhairadza pachena kuti zvinongoreva badzi kusukwa kwezvivi nekuwa neukama naKristu uye nevamwe vose vanotenda muna Kristu Jesu. So hatitarisiri kuti tingaive neupe neukama nevanhu vakafa nekuti havachanzwi, havachazivi. Chavo kwakungomiririra badzi zuva rekumuka kana rekuya kwaKristu Jesu, vamwe vachimukira kuupenyu, vamwe vachimukira mukutongwa. Waroma chapter 6 verse 4 inotaura kuti mucherechedzo wekuigwa pamwe chete naKristu, iyo nyaya yekubhabhatidzwa iyi murufu, zvichireva kuti tichazomukazve muupenyu hutsva. So hama dzangu, zvingatiomera, zvingatinetsa kuti tingava nemibvunzo yakawanda, tinofanirwa kuziva kuti kunyange Jesu paakange aakuenda akati kana mabhabhatidza madzidzisa, vese vanenge vatenda kudzidziso yenyu movabhabhatidze. Zvoreva kuti chinhu chinoitwa kuvapenyu uye nevapenyu. Tichitarisazve pane mubvunzo wabvunzwa kubva kuna 1 Peter chapter 4 verse 6, shoko ringaparidzwa nemuto upi kune vakafa? Hama dzangu, shona idini tutaura kuti seri kweguva hakuna munamato. Pakunyorwa kwaitwa nauiyi naPauro, uri kuratidza kuti chinhu chakaitwa avo vakafa vakafira muna Kristu vakabhabhatidzwa wanotarisire kuti wanozomuka. Haisiri nhau yekuti tiri kupiwa zvekuita kuti tinofanirwa kunobhabhatidzirwa kana kunoparidzira vanhu vakafa. Hawana chavakatonzwa. Tikatarisa zvakaita soko raMwari kuna zvakazarurwa 13:14 obva yataura kuti kubva iko zvino vose vakafa vachifira muna Kristu vakaropafadzwa, wazorora pakubata kwavo, asi mabasa avo achavateerera. Zvoreva kuti hatinazve rine basa rachatarisira kuti ringaitwa nemunhu akafa kunze kwekumira chete kutongwa nekuda kwezvaakabata. Vahebheru chapter 9 verse 27 inovataura kuti vanhu vakatemerwa kuti vafe kamwe chete kutongeswa kugouya. Zvobva zvabudisa pachena kuti hakuna chinoitika chingatarisa kuti chingaitike kana munhu achinga afa nekunga achidzidziswa kumuka pano yaKristu. munhu wese unomuka zvingora kuti umwe unomukira kuupenyu usingaperi umwe unomuka kunotongwa nekuenda kudziva remoto zvese zvinotaurwa neshoko raMwari ndatenda Mwari wakuitire zvakanaka amen and amen
tinotenda zvikuru Reverend Oliver Mandisodza vatereri tumirai maaudio enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka wande ndichikusarisai nemufaro
aiwa tinotenda zvikuru tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu simba rangu katinoshandisa muchirongwa chino munawo dzemitambo nasi kune makuerere makuru kuIvory Coast uko nyika iyi iri kutamba neNigeria mufinari yeAfrica Cup of Nations kana kuti AFCON mukuzeya nezvenyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata mumwe muongorori wenhau dzemitambo ari kuteverawo zviri kuitwa kuIvory Coast vaDavid Siampondo vanhu vachizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica
ayo uyu mutambo uyu uchanakidza zvikuru sei nekuti tikatarisa mateams ese kana kuti zvikwata zvese zviri zviviri zvikwata zvine vatambi nyanzvi dzinotambira kunze kwenyika endi uye vatambi vane talent yatingati iri pamberi zvikuru sei asi ndiri kuona senge Ivory Coast ndiyo hayo ichakunda
simba reIvory Coast riri papi
simba reIvory Coast ndiri kuona senge nini rakawandira pamidfield yavo uye kustrike force yao vakomana vacho vanokwanisa kunanga mambure zvisina kuti tingapokana napo ipapo Nigeria wo inayo vana Victor asi na Cote d'Ivoire na vatambi vayo vakawanda variwo vanokwanisa kuti vange vachikurira plus futi home support vanenge vainayo
ko iyo Nigeria wo tingati simba rayo riri papi
simba reNigeria ndiri kuona sengenini hangu riri pa resilience kuti havakasike vaneta kana kubuda mugame kana tovadyiwa sezvo ndataura kuti uye ine vatambiwo zvekare vane zvipo mukatarisa vana Victor vatiri kutaura vakomana vekuti kana muka akawana mukana haatambisi mukana wokuisa mambure
takavona kuti zvikwata zvine mukurumbira zvakanetsaka chaizvo zvichitamba nezvikwata zvisina mukurumbira wakaenzana newavo pavaviri ava une mukurumbira kupfuura umwe ndopi Nigeria neIvory Coast
Nigeria ine mukurumbira kudarika Ivory Coast kana tingada kuti tinanganidze ne tichienderana nema statistics uye ne tikaenda position to position nevatambi vacho kubva makare kare but sekutaura kwamaita kuti muchaona kuti pane kakushanduka kuti ataiti ma powerhouse akuita achidzikira ende manyika dzataiti hadzina kunyatsokurumbira panhau dzenhabvu idzi ndodzanga dzakuita dzichikatyamadza vanhu kuti aiwa ko nhabvu dzayasimukira kudai mune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana so ndo zvatakutoona kuti pakuita kakudhinguka kechikero kuti Nigeria yaisimbova pamusoro izvezvi yakuita senge yakutatsurwa kubviswa pamusoro ipapo neCote d'Ivoire tichitarisa nemutambiro uri kuita Cote d'Ivoire izvezvi
saka iwe unosapota ipi apa David
inini hanhasi ndiri kumhanya neCote d'Ivoire
aiwa takamirira tese kuti tione tii zvinoitika vaita ako hama yako
anditi aiwa no tinofara chose
Yo, hurukuro yaitwa na tanonoka wande ni jizwara wache Zimbabwe chiri muno muAmerica wa David Siampondo variku North Dakota. Uye wo muAmerica nasi kune mumwe mutambo mukuru uchaone kwa newanu waka wanda muAmerica nepasirose we Super Bowl we National Football League kana kuti NFL. Zvikwata zvinoti Kansas City neSan Francisco ndizvo zvinenge zvichitatsurana mumukombe wanhasi uyu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare vari kutsigira vachamisa voenderera mberi nemisangano mumatunhu ose tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyamina Kit Dube munhau dze isiNdebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA iNdebele.